Shoko haya ataurwa negurukota rezvemaindastiri amai Sitembiso Nyoni mushure mekushanyira zvitoro zvidiki zvinoodhesa zvinhu zvakasiyana siyana muguta reHarare.
We are Zimbabweans.
Patafamba muzvitoro izvi taona kuti pane vakawanda vasina kana maswipe machines chaivo. Asi mutemo wehurumende unoti mari yemunyika inofanira kushandiswa kwete yekunze chete. Saka tavaudza kuti vabvumidze vatengi kutenga vachishandisa mari yemuno. Mukatozvitarisawo vanhu vakawanda vemuZimbabwe vanotambira mari yemuno. Kana vakatadza kuita izvi, tichatora matanho akasimba achaita kuti vafambirane nemitemo yenyika.
Mushure mekupedza kuona mashandiro ari kuita vemabhizimusi madiki aya, amai Nyoni vatiwo kanzuro yeHarare haifaniri kupa marizinesi kuvanhu vasingakodzeri vavati vanosanganisirawo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika vasina mapepa akakwana. Vashorawo kushaika kwezvimbuzi nenzvimbo dzakachena dzekushandira muzvitoro zvizhinji zvavapinda. Mukuru wesangano rinomirira ana muzvina bhizimusi vezvitoro zvidiki izvi, Retuckshop Association, vachamunorwa mukova, vati vanoda chose kushandisa mari yemuno, asi zvinogona kukanganisa mabhizimusi avo.
Dambudziko ratinoita kuno kundere kuti vamwe vakaenda kumabhengi, aya kumaside machine aya anonetsa kuwana. Munotozvipedzisira waneta. Tienda zvakare kuti tine mamwewo masupply ekuti vanenge vachitino. Isusu tinonge tichida yavanoti foreign currency kana kuti US dollar kuti vawane chii, vatisupply zvinhu izvozvo. Asi zvikanzi munhu wese ari munyika akukwanisa kunge achishandisa local currency, hationi zvichitadzisa kuti tishande nayo, nekuti takatombozviita tikazviona zvichishanda.
Mukuru wekomishen inomirira vatengi yeConsumer Protection Commission, Vazororo Muranda, vati kushandiswa kwemari yemuno kunobatsirawo vatengi vakawanda vanohora mari yemunyika.
Visitor yaitwa naminisita yakanaka zvisingabviri. Chinhu chati chokuti daitanga tichitongoita kwenguva yakareba. Madepartments emugovernment vashandire pamwe chete vaone kuti problem iri papi chaipo chaipo. Consumer Protection Commission ndo zvayakatoitirwa izvozvo. Yakatanga this year but vematakshopiwa nevamabhizinesi izvozvo vakutozviziva kuti mimwe mitemo ndeyekutevera. Pachine dzimwe maspesi asati agadziriswa zvo, but bit by bit zvichagadziriswa.
Asi nyanzvi inoongorora nyaya dzezveupfumi uye vari mukuru wekambani yePhoenix Zimbabwe, Muzvare Happiness Zengeni, vati mabhizimusi madiki anoparara kana akashandisa mari yemunyika.
Kwavari masmall business zvinotinetsei in terms of kuti vanozomanage stock yavo zvakaita sei. Saka handione zvichibudirira nokuti ava tinoiti hot money. Mari yavo haigare vakaibata kuti alright next week ndichanotenga stock. Inotongoti nhasi stock yapera mangwana vari kuzviplenisha. Saka zvivanenge vachida mari iri readily available iri cash.
Chipanga mazano chebhanga guru renyika, Professor Albert Makochekanwa, vati hurumende ine mutoro mukuru wekugadzira hwaro unoita kuti vemabhizimusi madiki vasaramba mari yemuno.
So ipapa apa ndopamwe panoita kuda kuti government iite holistic approach yevalue chain yacho. Ivo malocal producers aya manufacturers, they should also accept kuti kana vematakishopu akutenga sugar kana chingoro whatever whatever, they should accept swipe iyo yekuti right uyo ari kutakishopu ahodha majigisi ake. Kana ndaenda ndaswipa semutengi, anozotorawo swipe iyoyo oendawo kunoswipa paari kuhodha ikoko. Saka inofanira kunge iri value chain.
Pane kusawirirana muhurumende, apo bazi rinoona nezveupfumi hwenyika richiti vemabhizimusi madiki vari kugona chose, asi bhanga guru richiti harisi kufara nemaitirwo emabhizimusi madiki. Nhasi amai Nyoni vavimbisawo kuti hurumende ichaedza nepainogona napo kubatsira mabhizimusi madiki kuitira kuti asimukire. Ndakamirira Studio 7 ndiri muHarare, ndini Tobias Mudzingwa.